Tatambira gwaro rawapindura rajonzo muchirungu respondents response yawaita kune masamanis anga akaendeswa kudare nemagweta edu ezimbabwe yaswaina rise vachimirira legal resources foundation women's coalition in zimbabwe namzvare Sharon Moffat. Gwaro ravo rakavana rabva kune magweta ekwatome general's office akamirira Minister of Health naministri vakawanda zvisingaiti nemariri totaura kuti tadezispondi inova Minister of Health nevamwe vakadaro maminista ehurumende vavari kutaura kuti isusu zvamuri kutaura izvo kuti machild marriage disease tekutoita zvinhu zvakakosha kaitoita zvakakosha zvikuru.
Mungatsanangura ipapo here?
Takatsamadzo nemashoko akagamuchira nhasi awakapindura mutsamba dzakaendeswa kumasamaniso kwai kuti muresponse yavo kuti vari kuzviita isusu taita zvinhu zvakawanda zvikuru kuda kudzidza nyaya yemachild marriages. Asi zvinorwadza ndezvekuti nyaya idzi inyaya dziri kutaurika munyika yezimbabwe sezvatinoziva nyaya dzatakanzwa dzakaitika kumanikaling dzakazobuda kumanika poso nehamwe mamedia house vachidzitaura nezvazvo inyaya dzatiri kuti dziri pervesive muchirongo inyaya dziri kuitika kwakawanda dzataka tiri kuzama kuti apa masamanisi edu chikumbiro chedu chatataendera kuhigh court tanga tiri chekuti vanhu vadzidziso vekumachechi kumapostora aya kwetewo wega waite masvondo 19 akatevedzana paine mazvimatsamba ari kutaura kuti aiwa kurodza vana vari pasi pemakore zvakashata.
Saka ivo muzvare Sharon ava vakaendesa nyaya kumatare zvii chaizvo zvavari kuda kuti zvinge zvichiitwa?
Vanga vari kukumbira kuti paitwe matano anotorwa nevemachechi emapostora avanonyora zvinooneka zviri pajekerere pamachechi avo akati wandei wandei. Tinozviziva tisi kushora mapostora aka kune mapostora amwe atoembresa atogamuchira arotoparidza shoko iroro rekuti aiwa kurodza vana vari vabiki zvinhu zvakashata. Asi vari kuti pane vamwe vasati aembresa vasati vagamuchira ngapapihwe magwaro matsamba anotaura kuti aiwa kurodza vana vabiki kurodza vana vasa vasati vabhazira zvinhu zvakaipa zvinhu zvakanyangara so zvionekwe ende zvitevedzwe kuti vanopinda machechi vava vazvigamuchire vazi vadzidziso vadzive. Besides that vanga vari kuchemawo zvakare kuti vari kuberedare rehigh court kuti riitewo order inoti hurumende nevane masimba ekuprosecuta kana nekusunga nekuendesa vanhu pamberi pedzimhosva waite zvinhu izvi nekarikiriki nekukurumidza kuti vachenjerere vazvitarise izvozvo ezvavanga vari kukumbirawo kuti vane maprosecution powers vane maresting powers pazvaitika vapindire nyaya idzi dzidini dzigadziriswe tisave nedambudziko remaearly marriages kana remachild marriages muzimbabwe.
Ko ivo vari kuroora vana vasati vabvazera va vari kuda kunzi vaitwe sei kumapepa ari kudarai?
Ndo zvatanga tiri kukumbira kuti vaprosecutwe kuti vapinzwe pamberi pedare vasungwe vamuiswe pamberi pematare edzimhosva vapomerwe mhosva dzatiri kuti aiwa kana vapara nyaya iyi ngachive chidzidzo kunaani nani kuti aiwa iyi imhosva iyi. Mabasa mapurisa ngaaite basa vana muchuchusi maprosecuta ngavaite basa ravo paitwe malesens paitwe basa vanhu vanepara mhosva vanga vari vachipiwa mitongo yavo inokodzera. Ndo zviri kufambirwa kuti aiwa ngatigadzirise kuti mhosva idzi dziri kubata vana zvibharo kudiki dzokuroora vana vari kuvana vasina kukodzera ngazviwe criminalized muchirungu ngaiwe mhosva